Nyaya pomerai zinya ya zakaoma kawaji zati kati pachinu mutiri serious. Nekuti nyaya yao wakabato ni mosa wanukwasa kuone kwa wachigara mchere kwenguwa ya kareba chaizu. Ende tunuwa Trump wakara wane zingu mosa zao za wanu pomeru watu kita zikare mumatare. Ende ii ya wanu pomerai yokuda kukanganisa tingati my elections kana my election result kana kupisa. Urumende yangea ganzwane wane Amerika ingawa ili yu nyaya ya kasimba kufura zingu zisi za wanu pomeru.
Tinuona ivo wa Trump wari kuramba wachiti jiru kuitika izi kueza kushibisa staravo kuitra kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichauya muno muAmerica. Munoona sezvo vari kutaura izvi?
Vane right yatingati right yavo yokutaura izvozvo kana vachiona sekunge vari kunzi pachirungu vari kupesekitwa because of kunzi vasapinde musarudzo dziri kuya gore rinouya. But tinoona kuti izvo zvavari kupomerwa zvekare izvonhu zvatisiwa zvatikati zviri in the public eye. Tinoziva kuti pavakadyiwa ana Biden amakura pura vanhu vakamukira yatingati Congress kana tingati hurumende paienda kufinalize maresults aya. Ende pane vanhu vakawanda zvekare vakasungwa nenyaya iyi vachipomerwa kuti vaidawo zvekare kuda kuvhiringidza hurumende kana kuti macapital kukaonekwa kwachiti yatingati mhirishonga. Saka zvinhu zvokuti izvi vangava vachitaurawo kuti kuda vada kukanganiswa kuda kupinda musarudzo. But zvinhu zvakakonzereswa nemashoko angava taura kauti kuda vanhu vakatorawo mashoko angu ataura vakaita zvakazoitika izvi zvinova zviri izvo zvakuisa kuti ivo vachipuwawo mukana wokupinda mumatare dzemusha kuti vave vachitaura nyaya iyi.
Tinoona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo musi wa 23 mwedzi uno. Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zvakawanda zvatinoona ngadzidzwe neZimbabwe uyezve nedzimwe nyika wazvikati dziri kudevelopa. Because apa tikuona kuti hurumende yeAmerica haisi kunyanya kuda kutageta ayo yatingati maindividuals but iri kuprotekta yatingati mainstitutions. Panyaya yaDonald Trump tinoona kuti inyaya yatingati isina kana kuti bato raiyi kuti yakarerekera but inyaya yekuda kuprotekta yatingati the fundamental freedoms kana kuti kodzero dzevanhu muAmerica. Because makada kutarisa yatingati masamanisi kana kuti indictment imwe charge iripo paindictment inyaya iri kutaurwa yokuti vaTrump vapomerwa nyaya yekuda kuyati pachirungu disenfranchise kana kuda kutorera masimba kuvanhu veAmerica ekuvhota. Saka tinoona kuti iyi nyaya inokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti nyaya yekuvhota iyi nyaya yakakosha and nyaya yekuprotekta zvekare mainstitutions anova ariwo ari kugadzirira kana kuti anova achikonzeresa kuti paite maelections iyi nyaya inokwanisa kuti mainstitutions zvekare ekuZimbabwe ave akasimba. Iko zvino tine ZEC iriko kuZimbabwe iri kupomerwawo nyaya dzakawanda wanda. Izvonhu zvinokwanisa kuve zvichigadzisika kana iyo ZEC zvekare ikapuwa masimba ayo ari independent ikarenge vachiita basa rayo zvisina kupindirwa kwemapoliticians.